A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 26th, 2017. And this is Live Talk. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about South African Police Minister Fikile Mbalula's comments slamming Zimbabweans living in South Africa.
Without offering any proof, Mbalula accused the former members of the Zimbabwe National Army for engaging in violent crimes in South Africa.
These comments have caused consternation within the Zimbabwean community in South Africa and abroad because of the repercussions that may occur considering xenophobic attacks that have occurred in the past.
Zimbabwean ambassador to South Africa, Isaac Moyo, disputed Mbalula's comments, saying they are ill-informed and were made without due regard to accuracy.
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Vadiva vatariri, vatereri, nevose, vanenge vachikwanisa kupinda muchirongwa chino, nenzira dzose dzinoita kuti munge muchiona nekunzwa zvatiri kutaura, nyaya ndiyo iri mudariro, hurukuru pamusoro pemashoko egurukota runana nezvemapurisa muSouth Africa vafikile Mbalula, ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvikuru vanga vari muchiuto, hanzi vari kutiza kuZimbabwe uko, vopinda muSouth Africa. Vonopara dzimhosva dzavanoti dzepamusoro kana hombe dzine kurwisana mukati dziri violent vachishandisa zvombo nezvimwe zvakadaro vakati muitiro iwoyo vari kuda kutoumisa vachaparura chirongwa chikuona kuti vanhu vose vari kupara mhosva idzodzo vabatwa asi mashoko iwayo kana mutauro iwoyo hauna kutambirwa zvakanaka nevana veZimbabwe vakawanda nekuti vari kuti vaMbalula havana kuisa umbowo kana kuwaridza umbowo wekuti vanhu vaone kuti nhasi tine zvizvarwa zveZimbabwe gumi zvakapara mhosva svondo rapera tine zvimwe gumi zviri apa izvi zvakapara mhosva nezvimwe zvakadaro tanzwa vanomirira Zimbabwe kuSouth Africa ambassador Isaac Moyo vachiti aiwa mutemo unofanira kutora matanho awo kana kuteera matanho unofanira kuchiita kana paitwa paparwa mhosva Zimbabwe haidzivirire kana kutsigira vanhu vanoita zveumhondi kana zvemhosva dziri kutaurwa izvozvo mutemo weSouth Africa unofanira kutora matanho asi mashoko avaMbalula haana kunge anyatsotsvagurudza kuti abude aine umbowo kana chokwadi chezvavakataura zvinoreva kuti aiwa vari kuti izvi hazvina udzamu zvakataurwa navaMbalula tataurawo nevamwe vana veZimbabwe vari muSouth Africa vari kutotya kuti mashoko iwaya anogona kumutsiridza nyaya dzekurwisana kwemarudzi kana kuti maxenophobic attacks anga achigara achiitika muSouth Africa zvaiita kuti vana veZimbabwe nevekune dzimwe nyika vagare vakabatira ura mumaoko nyaya iripo ndeyekuti vaMbalula vasarudza sei Zimbabwe chete mukati menyika dzose dzakawanda dzine zvizvarwa zvakawanda zviri muSouth Africa ndo nyaya tinoda kuti tinzwe nhasi pindai muchirongwa tirova nemasoro Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje ke balaleli sixoxa ke ngodaba lukamphathintambo wobona ngezamapolisa eSouth Africa umnumzana Fikile Mbalula othi yena izalwane zeZimbabwe ezingamasocha eziyaba zikubutho kodwa zisuke kubutho yizo esezibangele ubudlwangudlwangu eSouth Africa kulalokho kuthiwa ngesikhiwa ngama-armed robberies kuthiwa ke yibo iningi labo abakwenzayo khona lokhu kodwa ke okumangalisa abaningi ukuthi uMbalula uyakhuluma nje khonokhu engela bufakazi bokubana kuliqiniso osekudanise kakhulu izizalwane zeZimbabwe eziseSouth Africa kanye leziseZimbabwe lamanye amazwe ezithi zona ayi umnumzana Fikile lapha ungani ayi ukhuluma okungasoqiniso njalo kwesatshelwa ukubana khonokhu kungabangela ukubana kube lobudlwangudlwangu obokukhethana ngobuhlobo i-xenophobia ngesilungu. Manje ke lapho ekhuluma ke uke wagcizelela esithi yena kodwa izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhona ezisebenza emakhitshini zona zingabodokotela lokunye okunjalo okubonwe ngabanye njalo njengokuthi usesenza izizalwane zeZimbabwe zibe yinhlekisa kungasoqiniso uphonga ukukhuluma nje engelabufakazi jonga.
Regai chimbonzwa zvanyorwa nevateereri Chris Isapavio weishona Facebook page. Hanzi namkoma Topi Ngezman. Kana vasingachatidi ngavataure zvakanaka, not only three vanhu vakarobha, zvotonzi the rest hazvisizvo zvega. Tineve kuMozambique vane mukurumbira wekuba mota vazhinji vemuno. Kana vasingachatide maZimbabweans ngavabude pachena. Hatina umbo, havana kuiso umbo mukoma Topi Ngezman pavari kupomerawo vekuMozambique kuba dzimotokara. Koya Velempini Vilunga, and some of it is true. I know some army guys who used to do that already varuku Jerry, which means avasiovoga, but that cannot be an excuse to single out Nyika. Since ubinya unu unuani kwa mvanu, every country has its own scoundrels, that doesn't mean vano siya unu kanavo pinda mune dzimwe Nyika. Ndoende rangu mberi.
Let's give our first guest a chance and then we'll go back and continue.
This is
okay. Yeah, so we are welcoming Jonga, our first guest, Mr. Tino Mambeu, the coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum in South Africa. Welcome to the show.
Thank you very much. Thank you very much for having me.
Yes, say, what is your take on the comments by the police minister, Mr. Fikile Mbalula? I'm sure you, and like the rest of the Zimbabweans in South Africa have had a chance to listen or take a look at them.
Well, in my personal opinion and in my position as the coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum in Southern Africa, it's very quite unfortunate that we have such utterances from person of such high profile in the Republic of South Africa government. We would expect that the minister would have to verify any facts regarding the people that are arrested and to make sure before going public on international media saying such things about a certain nationality. I would say that it's quite unfortunate to us Zimbabweans in South Africa, simply because, you know, we are not here. The majority of the people that are here, they are not here willingly. They have been forced out of the country. And we find ourselves in circumstances that are quite unenjoyable. We're in our home country, we are vilified, and we are put under pressure merely for practicing our democratic rights. And when we cross over the border where we seek refugees, then we are given a blanket term of being referred to as criminals. You would remember that South Africa has had jails and correctional services since time immemorial, since time that nobody can remember. So to suggest that the level of crime has increased, or to suggest that Zimbabweans mainly are the ones perpetrating crime in South Africa would be very funny. And the minister went on to mention that people that are leaving the defense forces in Zimbabwe are coming here simply to commit such heinous crimes. But I would expect the minister in his office, which has got resources to verify information, that you would not go in public and pronounce such beer or talk, if I should call it that, and say that there are people that are in the army to come and terrorize South Africans. So he's actually inflicting a lot of damage on the good citizens of on the good citizens of Zimbabwe that are currently in South Africa. The majority, if we should look at statistics, you would find that it is said that there are more than a million Zimbabweans in South Africa. And to then say we have got criminals from Zimbabwe, then that puts the lives of a million Zimbabweans in South Africa at stake or at risk. So I think it is always imperative that the minister should consider available options of verifying information and also try as much as possible to make sure that justice carries its mandate and justice takes its course without making such a pronunciation.
But Mr. Mambeu, this is the man in charge of the South African police. Don't you think that they have all the details that he's talking about? Because once they make an arrest, they also have to carry out some background checks.
I would like to believe that if that is the case, then the minister, you know, with the recent xenophobic attack that we have experienced, would have known better to approach his counterpart, the Home Affairs Minister, Minister Chiwuri in Zimbabwe, or to even approach certain offices. We have got our consulate here, we have got our embassy here, and raise his concerns or raise his displeasures. It's proof, so to say. But to go on public media and say generally, you know, it lacks a kind of diplomacy that we would expect of such a high office.
But these are public crimes or crimes that are committed publicly. So why should they go behind doors to discuss these issues?
Remember, if we are in a society, it is the duty of each and every one of us, especially the officials in such high office, that they try as much as possible to be diplomatic, so to say, without inflaming the situation. I wouldn't want to go into further detail and say that maybe the minister doesn't have information, of which if he has information, it will also be good that he publicizes it. You will remember that our ambassador, Ambassador Isaac Moyer, also said these allegations lack truth in them. So I would want to believe that it is very important for him to then bring forward evidence to suggest his claim. And if we have got any fugitives that are hiding in South Africa from the army, then they should be taken back. I don't know the reason why they are not being taken back. And also to say there is cooperation between the two countries in terms of criminal intelligence and so forth. So it will be very, very easier for him to know how to approach that matter without being a reactionary in public media.
Yes, so Mr. Mambeu, but we know for a fact there are some Zimbabweans who are involved in crime in South Africa. Would you say that, what would you say about that?
Well, remember, in Zimbabwe, we also have jails. We have got hardcore criminals in Zimbabwe, and we try as much as possible to apply correctional services on them, and we let the law take its own course. And if criminals are found in South Africa coming from Zimbabwe, it's not a surprising situation, because at the end of the day, we are only separated by a mere border. Otherwise, we are the same people. We have the same DNA. We have the same way of thinking. So, I won't see why such why geographical boundaries become much important in terms of reporting such crime, you know. Because at the end of the day, I think we are one people. We are blessed, and we find ourselves in almost the same situation. We were colonized by probably the same colonizer. Our circumstances are the same, and the criminals are here and there. That is the fact. And I would want to think as well that if you go into the jails, even the maximum prison facilities here, you would not find that the majority is Zimbabweans. If you find then that the majority is Zimbabweans, then probably you might have a leg to send on. But in this case, I think it is being inflammatory.
Rambai muri parunare, vamambeu tingoverenga zvabva kune vateereri vaviri Chris vamambeu vachimbofema. Hanzi nemumwe muteereri anonzi Chinevimbo Sirani. Hanzi Mazimba muno anetsa nekuba kunge vatori kwavo kugokwe. Isu tava kutotadza kutorwa kumabasa nenyaya dzevamwe vanhu vakazvipira kurarama nezvemahara. Then mumwe anonzi Mita Wamira. Hanzi ichokwadi ichocho, Zimbabweans ari kunyadzisa and ndiwo ari kunyanya kuita umhondi muSouth Africa. Ndobva panzi hashtag mafira kureva, ndizvo zvandichaendera kudenga. Ndobva paita mumwe muteereri anyora. Anonzi Steve Lee Hart. Tikanzi aiwa vambalora varikutaura zvisiri izvo anzi vajaira kusports kwavakanga vari nokuti vambalora igurukota idzva vachigaro izvo zvanditi then mumwe anonzi Robert Mangoma Ngoma yezi hanzi vanhu vose vari kungoita ubhinya zvisinei nekwavanobva vateereravo Chris
Chonga, hayi kuzwakala sibilo kukhulunywa ngabalaleli kodwa umbuzo engike ngabona abaningi belokhu bebuzana ngawo yona lo ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo abantu bengacapha umngcele beSouth Africa begcine besenza ubudlwangudlwangu bakhona lokho kuyaziwa Chonga that you know every time there is a case like this one and we are as Zimbabweans as law abiding Zimbabweans we say no South Africa is giving us a bad name, but you'll see maybe tomorrow one or two Zimbabweans are caught up, you know,
in those
violent crimes. So the question maybe I'll ask Mr. Mambeo is that, Mr. Mambeo, what is it with South Africa where you find most people who commit crimes, who are Zimbabweans, back home in Zimbabwe, they probably would never have committed a crime. What's your take on that?
Well, from an immigrational point of view, there are factors that influence their desperate years. You would realize that when you come to South Africa to make a living, in most cases, you do not have the proper documentation. And when you do not have the proper documentation, then you cannot find work. And when you cannot find work, then people end up, getting involved in such heinous activities. But I would say, you know, crime is a symptom of deep-rooted problems. And, to an extent also, but not a large extent, it would be people that find fun in such cases. But I would want to believe that there are deeper and underlying problems that force such situations to end up happening. The fact that people cannot work, or the fact that people cannot, even if they wish to be registered, you would remember that the minister said, "I cannot account for them." It's not because that Zimbabweans would not want to be registered. They have tried their own means. We are always pushing, and sometimes you get arrested when you try to go and look for asylum. So I think it is upon the minister to say, and the government to say that they should document to a large extent, as much as is possible, the people that come into South Africa, they must actually make it easier for people to be documented. Then the problem of identifying people becomes less of a burden for them. So, unfortunately, we find ourselves in this scenario, but to whatever problem that we find or we see, there is an underlying cause of it. And I think immigration problems, the fact that you cannot really get documented, plays a greater role in influencing such types of crime. And people would end up trying to do hit and run and then go back home and live their lives, you know.
Thank you so much, Regai Timbuku. Misa Editori Mterere Tina, GT Marwa, from South Africa. Maswera saying. Aiwa dirumpenyu nyaya iri kupisa ndiyo indikanya kutaura nemi inotonhora tipei maonero yenyu nepfungwa dzenyu
Aiwa tinotenda zvikuru tinoitika ndechekuti vana ngavauye munomwe vakazvibata ufuti mhaka yekuti kwakatanga chiguma-guma tichibva pabhaibheri tikakwira tikasvika pamusina tikakwira tikasvika pavirwisi Now, zvinhu zvoitika manje ndezvekuti kana iye timomwe kuzvino tinotya kufamba nemhaka yavamwe vedu hanieni kuti vamwe vari kuuya vakapindwa nomweyawo saka takatiya kudzama kuti tione kuti kana tichiuya kuzosaka basa kana tichiuya kuti tizvibatewo tisepaizvo because iko zvine tichiona vamwe vari kubatwa vachipiswa vachinzwa basizvo saka vanhu ngavave nomweya wokuita zvimwe zvinhu zviri nani kuita
Asi baba tichitarisa magarira anoita vanhu mukaona mwana akaenda kushanya kana kungava kwatete kana kwambuya akadzoka akuita zvaanga asingaite makore ese zvinoreva kuti musha waagara ndo wanga wakaipa kauri
hazvingaderi saizvozvo zvinoita kuti nemusi vanogona kuwanawo dzimwe shamwari dzavanowana munomuteniondoobeinzeana
Saka shamwari idzodzo kama South African ndo hatiri kutaura iwavo kuti vanhu varikungotora zvemunyika
imomo saka pavanozobatana manje zita rinozokwanisa kubuda manje ndero vedu
Tinoona rimwe gore vanhu veTV vari pamberi vachitoripota vachitaura zvaitika pane chimwe chipatara. Vakomana vechitsotsi vakangoenda kutongonobvutira ripota aitaura pamberi pekamera zvinhu zvake takazoverenga mumapepa kuti vanhu vekuZimbabwe ivavo. Ipapo pane pakadii baba muchipaona?
Pane chipakaoma because panenge poita chisevalism mumanje nemhaka yekutechi. Vane isusu sevaenzi tinesida kuti vane voti tingatiwe pasi pavo zvakanyanya saka vane vachitoti pachawanikwa kutoti zvatiwana ipapo.
Ya zvakaoma. Aiwa, hanzi chero musaka saka chinozvinzwira toimba kuti vari kunzwawo kuvarayira kwamuri kuita baba kwekuti ngavatore tsika
sapangu pakaita sapali usiku zvino hapamiri uiri basi kana kuti kudii because unogaruka watopinda mudenje saka pakutotaurwa kuti kana ukasvika uku usamira pauliwisi.
Ya aiwa, zvakaoma. Maita basa zvikuru.
Totenda, murambe muchitibatawo.
Aiwa, nesuwo rambai muchititsigira, tinotenda. Chris.
Totenda, cool, baba.
Thank you. Chris, Mr. Marwa is saying that Zimbabweans should also be normal people. They should lead normal lives and shun these activities because there are areas where you can't even alight or board a bus. The buses or the, any transport cannot stop there because of the nature of crime that...
The Maguma Guma.
Maguma Guma, yes. So, those are some of the issues in South Africa. But, you know, crime is not only committed by Zimbabweans. Because the time that there was this xenophobic attack, the last attacks in South Africa, the South Africans were accusing foreigners, including Nigerians, Ghanaians, and all those are for drug cases and selling all other. These are guns and, so... Well, we'll hear what people are saying. I think you have another listener.
Yes, I have a listener, Jonga. Ngilo sikhumbuzo moyo. Kunjani sikhumbuzo moyo seSouth Africa?
Ngiyaphila baba, kunjani wena?
Hayi, siyaphila. Kunjani eSouth Africa?
Hayi, siziphilele baba, ngingazi lina khona ngapho.
Hayi, lathi siziphilele. Ungaphi kweSouth Africa?
NgiseThembisa.
Oh, eThembisa. Akusiphi imbono yakho?
Yes. Yes, hayi, le into echiwo ngulo baba uMbalula. Yebo, ungaba iqiniso khona, kodwa ukuthi umuntu wonke nje noma evuya kuliphi ilizwe noma engwalapha noma engwakuphi ma enze into embi, into iyabe imbi leyo ebeyenzile, hayi ukuthi ngoba ubuya kuphi ngoba ubuya kuphi. Labo bayakwenza, sikhuluma kanje, I'm sure emalangeni angaba yi-2-3 lapha kulo muntu obulele omunye umuntu, umthana wakhe wampheka wamudla, akukhulunywa ngakho. Babulalana every day. Abakhulumi ngakho abatoyitoyi ngakho kodwa ngaba ngumuntu obuya kwelinye ilizwe liqala ukukhuluma ukuthi uNigerian enze lokhu, uZimbabwean enze lokhu, uMzanzibar enze lokhu. Ma kungiyibo bona abakhulumi ukuthi omunye wethu enze lokhu lapho orongo khona.
Ye, kodwa ke nxa sikhangela inani lezehlakalo zonezo ezobudlwangudlwangu lokunye, kanti kungani abeZimbabwe baba khona?
Kungenzeka ukuthi sibe khona ngoba even umthova ma ugade umthova uhlalapho uyakhona it's an every tax angeke umsebenzi umbade emphakathi. Ungakuthi yonke into le nhle le mbi vele sizoba khona. Bekuthengele ezitolo siyathenga lathi futhi njengawo angeke uthenge bona bodwa lathi siyathenga. Angeke uswele egrawundini sabukela ibhola iPirates iChiefs lathi sikhona abakhulumi ngakho ngoba lokho kuhle okubi yikho abakhuluma ngakho kuphela.
Kodwa ke nxa sikhangele phela ukubana eZimbabwe khona awusozuzwe ukuthi kuthiwa khona kulo South African otholakala eZimbabwe enza lokho kuthiwa yi-armed robbery.
Yes, okunye kuthi kubangelwa ukuthi angeke phela basikela babayele ngoba ayikho into abangelanda le eZimbabwe. So ngokuzima ukuthi usukuze lokho ukuthi akula mali, akula msebenzi, akula nto bangathatha abantu nje.
Bengathola ama bond notes.
Manje wasuke emalini ethenga kanti imali engekhoyo, angeke kwenzeke lokho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ube lelanga elihle ba.
Kakhulu baba, siyabonga.
Hayi, sibonge.
Chris, ndofunga tiri kuedza kubata vamavhinga nhare yacho inenge iri kutsvedza. Vamavhinga maauperi parunhare?
zvirisei vakandemiri naChris munofara here?
Aiwa tinopenyu tinotenda zvikuru nekupinda pachirongwa nhare yanga ichimboti tinesei asi tinotenda kuti zvaita. Nyaya yatiri kukurukura tisati taenda kure ndiyo yekuti mashoko akataurwa navafikile Mbalula ekuti zvizvarwa zvaZimbabwe zvikuru ari kutiza muchiuto umu. Vakapinda muSouth Africa vari kusvikopinda munyaya dzekuba idzi dzine umhondi zvine simba nezvimwe zvakadaro hanzi ndo vari kutora mari kumabhanga uku nekumwe kwese kunongonzi kwabiwa saka wato munyama uyo kunonzi pabiwa hanzi uyo muroyi
aiwa ku vambalula igurukota rinoona nezvemapurisa mukati meSouth Africa saka mashoko avo ane chiremera. Nekudaro vanenge vachifanira kuvapepeta vasati vataura nekuti chiripo ndechekuti kuba hakuna rudzi kunzi maZimbabwe ndopavari kukanganisa ipapo pekuti vakangonenedzera vachitaura vasina kunanga vachingoti maZimbabwe zvoita kunge maZimbabwenzi ese ndo dambudziko guru iroro rekuti vambalula kutaura kwavo kwanga kusina donzo rekuti vagoti ngana nangana musi wakati. Nyaya yekuba inyaya yakaipa isina anoitsigira kupi nekupi haina mutupo haina rudzi haina kuti uri venyika ipi munhu wese anenge aba ngaasungwe chete zvakare ngationei kuti dambudziko resouth africa nderekuti kune nyaya hombe yemhirizhonga yekumukirana kwemarudzi yezenophobia saka kana vakuru vachitaura ngavayere mashoko avo nekuti hazvitani kusimudza mweya wakaipa iwoyo wekumukirana nekuti munozoona kuti nguva nenguva panogara pachisimuka mweya iwowo kuti zvinonzi vabva kure vabva kuZimbabwe kana kuNigeria kana kuMalawi kana kuMozambique ndo vanenge vachipomerwa mhosva nezvakaipa zvinenge zvichiitika mukati menyika chingava chipfambi kungava kuba kungava kuita kutengesa zvisinge zvichiri pamutemo zvinodhaka nezvimwe zvinenge zvichingonzi aiwa havasi vana vemuno vana vabva kure saka ndo pandine dambudziko guru nemashoko avambalula hazvinei zvachose nekuti kungava here nemwana weZimbabwe mumwe chete kana vaviri kana vatatu kana gumi vanenge vaba haisiyo nyaya nyaya ndeyekuti munhu mukuru ari pachigaro chinenge chavambalula ngarege kuti rudzi rwakati vanhu verudzi rwakati vari kuuya vachiba nekuti zvinokonzera kumukirana kwemarudzi izvozvo hazvishamisi kuti kana vanhu vanogona kupondwa nekuda kumashoko iwayo saka kugara kwatakaita mukati meSouth Africa ini ndirikutaura ndiri muJohannesburg ndinotoziva kuti mashoko iwayo anomutsa mweya wakaipa anomutsa hondo yemarudzi isina kunaka ndo saka ndichiti aiwa vambalula vatiparira varesva dei vakwanisa kukurumidza kudzidzora pamashoko iwayo vasiyira vanonyanya kuongorora nezvemhosva kuti mhosva imwe neimwe ionekwe yakamira yakadaro semhosva yaitwa nemunhu zvisinei nekuti munhu werudzi rudo kuti vanhu vakamhanya kuti kana vachinge ari wekuZimbabwe zvinonzi onei vana veZimbabwe vari kuba asi kana vachinge vari vemuno vanonyarara tichiziva kuti tikaenda kumajeri tikada kuti tidonongodze kuti ndivana nevarimo tinoona kuti zhinji zhinji vana vemuno vanenge variko asi pakangonzi paita wekuZimbabwe vanobva vamhanya kunoshambadza kumapepa nhau nekudidi dai vambomira vaziva kuti mashoko anoparira zvakawanda.
Asi vadhe vatingati here pangaita ropa rakaipa pakati peZimbabwe neSouth Africa zvaita kuti vambalula vataure mashoko aya?
Vambalula dambudziko ravari kuti vari kunyanya kumhanya vari kutaura taura vachangu havana mwedzi miviri chaiyo vaganzwa segurukota rezvemapurisa asi vaita vakoka vanhu vemapepa nhau nematerevhizheni vakawanda panguva zhinji zhinji vachingotaura zvakaa dai vamboita basa ravo nekuti zvinogona kuti zvikonzere mashoko tinoonawo kuti vanomiririra Zimbabwe kuno South Africa vaisaac moyo vabva vamhanyawo kuti vapokane nazvo ngavarege kungomhanyira kuda kuti vataure nezvazvo zvabva kuna vambalula vasingaonewo kuti vana vezimbabwe vari kutambudzika vari kuyavaya une mhaka yei takazara tiri zviuru nezviuru mukati menyika yeSouth Africa saka handidi kuti ndinyaye kununurawo vanomirira Zimbabwe muno muSouth Africa nekuti mashoko avo ndeemunhu aonawo kuti pamukoo zvimwe zvingada kuvapinzawo muchaedza cheku chemashoko ngavagadzire kuti zvionekwe kunzi Zimbabwe ine matambudziko akakura akonzera kuti vana vezimbabwe vauye kuno asi zvakarewo ngati kurudzire vambalula kuti vayere mashoko avo vasamhanya kutaura zvisizvo nepasipo zvinozosunzira kuti mweya wezenofobia usimuke kakare.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Stay on the line. Chris, you can maybe bring in Mr. Mambeu.
Yes, before we go to Mr. Mambeu, we have a short video clip of Mr. Mbalula's statement.
That is the truth. Where should I tell that truth? I'm telling you now, there are Zimbabwean ex-soldiers who are in this country robbing banks, promoting criminality. They are running away from Uncle Bob. Because in Zimbabwe, once you are a soldier, you are a soldier for life. You can't get out of it. So to get out of it, they run to South Africa, and then they come here and rob banks. They are in the payroll of criminals. And we can't trace them. Because when I'm out on Chaisanukche, it's easy to trace you because I will find you somewhere in the forensic because I've got your fingerprints. I've got you all covered, South Africans. I've got your fingerprints. You come here, you steal, I'm going to arrest you. Very easy. But Zimbabweans, where will I find them? They enter the country illegally, and then they just come here not promote goodwill. And they don't.
Yes, Chonga, those were the very contentious statements from Mr. Fikile Mbalula. And Mr. Mambeu, let's go back to you. Those sentiments, before we even talk about them, what can you say about the facts there as presented by the minister?
Did you say facts?
Yes. The facts. Let's fact check him.
In my own understanding of the situation, I do not have information to support that we have got renegade soldiers from Zimbabwe that are participating in crime activities.
Yes.
And until that information has been made public and verified, then it would be misleading for me to say that those are facts. So it's as good as public talk or the old talk that we have heard in certain areas. Probably to give an example to say that women in South Africa are more beautiful than women in Zimbabwe. That has not been proven. But people usually think that when you're in South Africa, then you'd find a lot of beautiful women and you forget your family back home. So such stereotyping should not be coming from a person of his office, as my colleague, Mr. De Omerfield, has been pointing out. It's quite very unfortunate. So we would want to say, as I said before, let's look at the primary causes of the problem. And the Zimbabwean problem in its context did not start today. It has been lingering since the beginning of the early 2000 era. And you would remember that when the government of South Africa was invited to participate in making sure that there are reforms in Zimbabwe and that elections are conducted freely and fairly, previous governments have not been helpful, or they've not worked in an honorable way. And now you see all these problems happening. I think they should also be looking themselves in the eye and say, we are a major player in the SADC region. We're a major economic player. What way should we chart forward, you know, to try and minimize such areas of discontent in society? So to say that the minister should continue on his trajectory. Remember, a few weeks ago, he posted on Twitter that there was a robbery in Hyde Park, and we have arrested 5 Zimbabweans. Why, you know? How many criminals are arrested daily in South Africa? And what's so specific about the Zimbabwean king? You know, it's very surprising. Why does he go on to mention as if each and every time that he reports about crime or that he posts about crime on Twitter, he does not mention nationalities, simply because probably it's not that particular person is not from Zimbabwe. Then he would keep quiet and say that certain criminals have been arrested. You know, so why mention Zimbabwe? I think
The minister is promoting disunity among the population in South Africa and is risking high levels of xenophobia. He's actually making it easier for South Africans to find reasons to turn violent. You know, there's already simmering tensions among South Africans and their neighbors in the year. So to continue hearing that from the minister is quite deplorable. We expect the minister to be diplomatic, as I said before, and approach this situation with the utmost care that it deserves. Crime knows no color. Crime knows no race. You know, when we were growing up, because we thought of white people as being people that would not commit crime, because I came from the village, and I used to think that white people do not commit crime. But as I grow up now, I realize that crime knows no race. Crime doesn't have any conditions when it comes to humanity. It's part of humanity. Hence, we have got systems in Zimbabwe to make sure that we get them arrested, and the same should apply here. They should arrest criminals, and the criminals must face the full wrath of the law without jeopardizing the peace that we enjoy as a society.
Mm. Thank you so much. Just keep holding there. On the line, we have Silomlaleli Ulunga, also South Africa. Kunjani Ulunga?
Ngikhona baba, kunjani?
Siyaphila. Ungaphi kwe South Africa?
Ngisentshonalanga leGoli, eNorthcliff.
Oh, eNorthcliff. Ungasiphi imbono yakho?
Ya, kusho ukuthi yabona le ndaba kaMbalula. Singayisola kodwa singayisoli. Yabona uMbalula yiminister yamaphoyisa ngithi.
Yeah.
So laba la South Africa ne. Bana ukhipha isibalo sabantu ababoshiwe. Bantu balapha eSouth Africa nabantu abangamaforeigners. So isibalo sabantu labana la include bakhipha isibalo esi-1 sawonke umuntu ovela eSouth Africa. Baqale ukukhawunta ngama-print.
Yeah. Hello, ucingo lakho we lost him there, Jonga. But anyway, he seemed to be saying that, you know, the statement is, you know, both ways. We can say it's good, we can say it's bad. Mm-hmm. Yeah, so he was trying to make his case there. I hope we get him back.
Balance it.
Yeah. Yeah, but, you know, I was going to ask Mr. Mavinga, what he makes of the fact that, you know, they are Zimbabweans who are involved in crime, and most of them, I mean, some of them that we have read about have never committed a crime back home in Zimbabwe, but once they go in South Africa, what is it about South Africa that turns some of our peace-loving people into, I mean, law-abiding and peace-loving people into the kind of criminals that we hear about?
I think the problem here, Chris, is primarily that of generalizing and speaking without solid facts. And this is the trap that Minister Mbalula has walked into because now it is difficult to engage with any or to try and salvage any facts from such a wide and sweeping and broad and non-specific statement, just to say in a stereotypical fashion that Zimbabweans or Zimbabwean soldiers are committing crimes in South Africa. Because there you need, for someone who is at the level of a minister of police, you need to be very careful and to be very specific about the facts and figures. So now from the statement that has been made by Minister Mbalula, Chris, we are unable to say there is any evidence that we can base to then even begin to do some kind of analysis or postulation of why this is happening, because we simply do not know. And we fall into the same trap of generalizing and stereotyping and leading to the danger, the real risk that we now face in South Africa of inciting xenophobic violence, which is really the fear and hatred of foreigners or people of different nationalities, which is not based on facts. So Minister Mbalula did not present any facts. He made sweeping statements from a position of authority, which sweeping statements will be believed by the general populace in South Africa and are likely to be acted upon. So what we need to emphasize at this point is that it is not right for a minister of police to make such general and sweeping statements and present them as facts, because for all we know, he has not presented any facts. We do not have those facts upon which we could discuss at any length this important matter. Having said that, we need not put nationality to crime, as my colleague Mambewe has said. And this is very important. So, Chris, I seek to withdraw from a discussion of a general nature about Zimbabweans in South Africa, because it feeds into the broader theories and stereotypes and mythologies about foreign nationals in South Africa, which we are trying to fight, because we have seen on the ground here the negative impact of stereotyping of foreign nationals and how people have lost lives. In 2008, the wave of violence that we witnessed, more than 60 foreign nationals were killed, including Zimbabweans, simply because they did not, or they were perceived to be coming from Zimbabwe and not South Africa, and were accused of all kinds of crimes. They were accused of taking wives of South Africans, of taking jobs, and all kinds of things. And this is not factual. So we need to fight myth and rumor and to ask Minister Mbalula to retract his statements and base his future propositions on solid facts and to be very careful about what he says.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Do stay on the line. Chris, we have a caller. Mamukwani, Varimu, South Africa, Joburg. Maswera say?
Taswera, maswera.
Aywa, taswera. Kuru say, Joburg?
Kunike, kuri vaiti, zikuru kuno.
Hanzi, dimi mwine muruku gazira mari chimbi chimbi koko wanae Zimbabwe.
Ndona zo kuti minister pamwe, ingawa shora, asiva ninge vari right. Pa airport ya pakadua mamilion, panga pani ni Zimbabwe. Uplastik izi yu kuno kumu Pretoria. Ma Zimbabwe nza kando uba. Pangu zondo shia na zini, waka shia na zini vong. Waka waka zini ma ungu, yo bava fura na lafu. Zini za wane itandi uzunoda itama purisa. Paka zoya ma purisa, obunzuruzi. Zikanza ma Zimbabwe nza bava fura na, pa zini za waka baba na ugubana za kanani. Kaja zini zakaja saizi zo, zino shaisha zika. Kana minister batotea ura saizi zo, vaita zakanata. Because kuno kwanu pisa. Baka wanda jaizo ma Zimbabwe ni wanungu wati vaiswa matai, vapiswa. Vanuku Zimbabwe wanu ba zino sobesu. Pa mupritoria pa ipuwa ma aslama, vaita zikuto kufutira, kutora chini voto tiza. Vano nyazi isa, saketi ngambo, shora zikozi, vanu sitao wangu wani varikure. Vano wanazo kute aazi, mungu wano yengwa. Vano huku Zimbabwe wano bisi, kama haijeki, vano haijeka moja, vanieta vaka ipa. Zotino mbato ona, chizimumezi, kute aaa, vano huku mungu wano kishodeza.
Asi, vamu kwani, ndikubate imuru, mwanisa enda kanga na mfunzo wangu. Vanenga waka pika uniform, ili kutumba mazua kutu yundo huku Zimbabwe, na uti panobiwa, nifungu wali pano mbuta uru, kutu mungazo chereche zanezu, kikana ne mbuta uru.
Kana uri handiti tiri munomu. Of course bangaita because tinoremba because iri muno. Panonga patoitika is that incident vando mubvunza kuti unobvepo ndiyo kuZimbabwe. Sake zvino zvakadaro havasi kumbotonyepa zviri kuitika pa airport ipa pakadiwa izvozvi ma millions vakandobatwa aripo muZimbabwe. Asazira kwacho ototora ma millions votondotenga moto kugarage vakadiya. Ndiwo ngatenga moto ya 5 million. Waiwa nepi mare ndoku batikwa kavaka sezwa ndoka sobatisisa vamwe vose
imi vamukwani magara makore mangane mu South Africa
ndari mane kuma 20 years
kuma 20 years makabaka ngani makore iwaya pa 20 years vamukwani
inini ndinotoshanda data private investigator ndiri private investigator ma industry vandobatwa vakawanda vanango
Kuisa tai kwa kasi yale nukuti muna hamiswe pambiri pedarika wa mkwana chichenu rwa nedare nukuti unogona ngopomiru wa mosha uwezi kwa tai uopis kwa asusi na kupara mosha
hewe. Iko hapo andiru nye pa wani wano ba minuona mota za wano famba na ziwa koma na izi. Izo kumba hiru opa njibizu doza blood cars wa kukura ya wano mchita zini za kaito kano kumiza. Atiru kura ambira na nyaye ya minita kutora kabaita wa teora zino zika ito kwa aki ndo support 100%.
Thank you so much. Regai tipe mkana tunemwe mteereri tingadai tana bati chenderera. Maita basa wa mkwani Chris, Mr. Mkwani is supporting the minister. He's saying that he may be right because in some of the recent incidents, Zimbabweans were involved, like the RRT airport heist, and he also mentioned another incident where he said Zimbabweans ended up splitting the loot unfairly and shooting each other. So he's saying that's a true fact that Zimbabweans are committing crimes. We'll hear from Mr. Mambewe and Mr. Mavinga. May you please bring in the next caller.
Yes, Jongasilo Ndlovu. Ndlovu, kunjani ba?
Siyaphi lanjani?
Ah, siyaphi. Ungaphi kwe South Africa?
Yenzo abantu bonga bezimbabwe na be South Africa. It's not easy ukuthi uthola bezimbabwe benze crime border. Yena especially wena lacho. Yenzo yibo bonke labantu behlangene. Ayenziwa ngabantu be South Africa kuphela or abasezimbabwe kuphela.
Mm.
I point your card. AC labantu bezimbabwe bangene nezibham la South Africa.
Mm.
Balthola la. So yena engameshini abantu ene futhi ukuthi athi ngamasosha angikoni lokuthi kuliqiniso just ngabantu baseZimbabwe nabe South Africa abayenza le crime road iarmed robbery ene kudala bayiqala sekuyinto yanamhlanje le okwesithathu uba umbalela vele yaphaphalaze ngokukhuluma ubekhuluma nge commander ye yamaphoyisa lenyo ayisusile liwayo okhulume ngakhona ngayo Kelo wonke umuntu unedoubt ziwenza ngakhona.
Mhm.
Uyaphaphalaze nokukhuluma akwazi ukukhuluma izinto esiqondile. But engameshena abantu bezimbabwe kuphela bayenza bonke nabe South Africa sana la. Yabona mina more than 20 years ngihlala la South Africa.
Mhm.
Ama cases amaningi abantu basekhaya baboshayo nabe South Africa bakhona. Akusibona bodwa. Asoqiniso le. Mhm. Ene futhi imbi ngoba ubebezela loludlame. Iyo le nami into engiyibona ene okwesibili ikhona enye irobhali yake yenzeka ngazi noma maybe 10 years back. Ikhomandi yamaphoyisa bathi ngabantu basezimbabwe but mase kutholakala ze kwano even one wasezimbabwe. Thank you, ngiyabonga.
Hayi, sibongile kakhulu Ndlovu, ube lobusuku obuhle. Jonga Ndlovu there is saying that, you know, it's unfair to blame the Zimbabweans because in most cases, you know, they work together with their South African counterparts. Mm-hmm. And he also says in any case, Zimbabweans don't cross into South Africa armed, meaning they get the arms from South Africa.
That's another 50.
Mm-hmm. Yeah, so we're going back to...
maybe Mr. we can bring in Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, you heard what the callers have just said. Maybe you can just mix Shona English in the well.
Yes, and I think you see the point is we are not disputing that there could be some Zimbabweans here and there who may have committed crimes. But the problem is you cannot nationalize and give a nationality to a crime and say Zimbabweans are committed. This is where the minister has missed it. That's number one. Number two, you cannot speak about such weighty matters without facts. Vambalula ngavataure zvinhu zvine humbo huri pachena. Hatisi kuramba kuti pangangove nemumwe mukana kuti vamwe vamazambozaro kurenga vapinda munyaya dzekuba. Asi tiri kuti kana wamira pachigaro tinenge tavambalula, unofanira kunge uine humbo huzere. Zvakarewo ngatisvike kungomhanya kuti udzirwa kati, nekuti zvinorunzira mweya wekupandukirana wezenophobia. Saka tinokumbirisawo kuti vanhu ngavasangotaura nje. Hatina kuramba kuti zvichida munhu anogona kuwana nyaya yaanoziva yekuti pakati mhosva yakaparonanangana. Asi kana takutaura nezvenyaya dzemhosva takatarisa nyika yese, zvava kureva kuti pava kutoda makurukota vanenge vachitoziva kuti zvakafamba zvakadai 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 zvakadai. Uyezve hazvizi zvekungoenda kuvanhu venhau musina kuzeya kuti zvinorevei, nekuti vanotambira nhau havazofungi zvakawandisa zvokuti ndivanani manhamba zakamira sei. Vanozongotunga chete kuti rudzi rwakati rwakaipa zvokonzera kumukirana. Ndo dambudziko riripo.
Inyaya hombe kunoedza tichikurukura ndodzaizeiwa padare idzi. Vamambeu amera kana mune chekutaurawo kubva kune zvataurwa nevateerera.
Chokutanga ndoda kuti ndipindure matindi vamatiwani vanga vachiti ndi private investigator.
Ndi mukwani.
Muva mukwani. Vamukwani vakaita matauro avo anoita senge vasina kunyatsokudzamisa pfungwa yavo pamusoro pedambudziko rezenophobia ratakatarisana naro. Saka manje tinonzi utungamiriri zvinobvira kushandisa njere kana kuti wisdom. Saka kana uchinge wapiwa tembe seyakapiwa vambalula iyayi, zvoda kuti manje uchiva newisdom kuti unoziva kuti nhauyi kana ndikaitaura ndakadai ine maside effects akati, uyezve ndikaipinza ndakadai inokonzera zvakati. Nekuti chatinoda ndechekuti after all has been said and done, toda kuti nhau dzecrime dzatiri kuchema nadzo nenhau dzekugarisana kwavanhu kwakanaka dzose dzigogadzigwa. Saka manje vakaibaya nepadumbu manje vanogona kunge vachitaura kuda vakabvawo vanhu vatatu kana kuti macases mashanu kana kuti macases 100 for whatever the case might be. Asi vaibaya napadumbu nyaya yacho haichaziike zvakanaka sezvazvataurwa navamazhinga. Yava kudonetsa nekuti inini tabiri mutechni kuenda kubata mangwana ndobva ndaira foni yangu ndichikaranga ndiri kutaura kane mwana wokumusha handizotaura nechinhu zvemuno. Vamwe wozviti zvemuno havazvigoniwo ndizvozvo. Obva atozvidoma Zimbabwe ngaya iri hwaya ndovari kuita crime. Saka zvinobva zvaita kuti zvinhu zvandokanganisika zvavadoita izvizvi. Saka kutoda kutotichiva irigeja manje kuti mashoko amakaita ane maeffects anosvika kupi. Nhau yecrime hatiibvumiri, tinoiramba nemazita ose atinoiramba nawo. Asi kuti mukutaugwa kwayo ngakuchiiswa njere mberi, nekuti tikaita zvewara kana kuti zvebapu kana zvekungodii dzataura tinokanganisa moto, tinokanganisa chisvikaranga chedu chinoti kamoto kamberevere kanozonopisa matanda mberi. Nhau yokurwisana necrime yakanaka nesu tinoitsigira, asi mukurwisana necrime kana kuti kugwisana necrime kana nekuparwa kwedzimhosva ngatichivai neruzivo rwokuti tiri kuda kuvaka. We are not only fighting crime so that we fight crime for the sake of fighting crime, but we are doing it for the sake of building a peaceful coexistence among people of different nationalities. So that is the key point, regardless of the fact that there are crimes being committed. But what you have to arrive at as a society is a society where everybody feels free and feels appreciated and feels wanted, where everybody feels as an equal in society. Saka manje tikatora nhau sematorerwo aita navambalula inobva yatinyetsewa. Ava vanga vachiti ndi private investigator vanofanira kuziva kuti kana nhau yavari kutaura yekuairport munhu anoziva kufambisawo kuri mutemo kuti mari yakadiwa kuairport ukanzi muzimbabwe nakaita zvakadika. Vanhu ivava havasati vabatwa nemhosva nemajere. Saka zvokufungidzigwa ikoko is still an allegation until it has been proven beyond any reasonable doubt that the people that are being said to be from now who participated in that robbery. Zvokutokwadi has been sentenced. And yaitaugwa zvinei kuti navambalula yavakaita 3 weeks ago kuti ndabata vanhu vakarobha White Park 5 Zimbabweans have been arrested. They have not been taken to court. They have not been proven guilty. But vava kutomhanya kutwita. So no more advocate immaturity on the part of the on the part of the minister of police, and it's quite deplorable. She's the circumstances and understanding of the circumstances of the situation is very important in decision making on pronunciation. That can wait, especially coming from a police minister. So I said that we put Kovanawe to Zimbabwe. Kana matiwa upoteni, kana tatiwa upoteni. Ngati zei patinogona napo, kutitichengete zei hulu, wataka kura naho. Mukugwaza, mukurema, mukurineseka. Kwese kwa tinganeseka nako, ngati regei, zogani kwa tine vano, vano veta, crime. Isusu, tinokura tini background ya hulu. Saka hulu unoti kuba kwa kashata, hulu unoti kura hulu kwa kashata, hulu unoti umangu kwa kashata. Ngati chengete zei hulu. Wataka kura na huo, wataka sigo, na mazibabu hedi. Kunyange tika reneza sei, kunyange tika shuwa pakao masei. Tino kuruzi rana kushengi tida huli. Bizo zochete. Saka tinenge tina kutinaewa minister hedi wawa. Tizo matirana, tushe information. Not in public. Tino kutu shanda na huo, tushe information. Kuti. Kana zada yeti nga ita sei, toita sei. Kwa mbulo vao mnozi. Ndawa vunzani, nga wangu mapurito uwe do kutuko. Na uze mwosha mnozi gadira sei. Gari control ino famba sei. Don't put, jaka zara mnozi. Umoko tu katifambe fambu wa sanga neputi. Ukatifambe fambu wa sanga neputi. Kutu zeta senye mapanga. Saka zonda kugadiga. Saka it's a system of government that needs to be looked at and actually be overhauled in such a way that it brings peace, stability and prosperity to the nation of South Africa.
Okay.
Thank you so much, Chris.
Yes, Chonga, we have a message here from one of our regular listeners, Muzovans Nube. Nube says, first of all, let's recognize the level of education Fikile Mbalula as compared to these educated Zimbabweans he is blaming. These are rather xenophobic stereotypes being perpetuated by a member of the South African government, and therefore a very tough and strong response should come from the government of Zimbabwe to defend its citizens. He goes on to say, if anything, the Zimbabwean government pays soldiers more money than anyone else so that soldiers stay in Zimbabwe to defend Mugabe's dictatorship. And then he says, amongst the millions of Zimbabweans in the diaspora, why is it that we hear all these bad crimes only coming from South Africa and not from the US, UK, Canada, Australia and other countries? The last I heard, the biggest reggae celebrity in South Africa, Lucky Dube, was killed by a Mozambican thug, not by Zimbabweans. Why not mention the educated Zimbabweans holding the South African companies and South African economy, Mr. Mbalula, since you are on that xenophobic agenda? That they're coming from Muzovans in Nube, Jonga.
Thank you so much. Maybe since we only have a minute to go, Mr. Mavinga, your last word.
I support very strongly Mambeu's submissions. And just to say that we need to engage maturely about fighting crime. And one way of getting to the root causes of xenophobia is to desist from stereotyping a people. It is wrong to take any generalization and regard it as fact. Let us deal with crime as crime regardless of who commits it without assigning or apportioning nationality to it.
Yes, and also the fact that Mr. Mbalula says soldiers, if you are a soldier in Zimbabwe, you are always a soldier. You can't get away.
And that is incorrect. That is not factual. And that is dangerous to say because it's simply not true. He is a minister and he must get his facts right.
Yeah,
that's once a soldier, always a soldier.
Thank you so much, Mr. Mavinga. And Mr. Mavinga is a human rights lawyer based in South Africa. Thanks for joining us. We also had Mr. Tino Mambeu, the coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum, also in South Africa. And we would also like to thank all our listeners who managed to get through and those who did not. Please try again. This is Chris Gande. Good evening, Zimbabwe.
Neni Jonga Kandemiri nichitaiwa zvirongwa zve Studio 7 ndezvenyu. Tiwe tese muzvirongwa zvinotevera. Marara zvakanaka.